manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 31/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weTripleC vaNelson Chamisa vaita musangano kuchinoi nhasi vachishora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa panyaya yavo yekudyidzana neRussia. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vaparura gwaro regwara ravachatora vakakunda musarudzo kana kuti election manifesto. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vanga vari kubhinga vachikumikidza kutanga kushanda zviri pamutemo kwemumwe mugodhi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vange vari kuchinoi kuMashonaland West Province nasi uko vashora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa padanho ravo rekudyidzana zvakanyanya neRussia. Mutori wedu wenhau Nonorai Jena anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nhasi kuchinoi pamusangano waitirwa munhandare yeGazema vachamisa vashora rwendo rwaMnangagwa kuRussia vachiti vakatsigira kupambwa kweUkraine vasina kubvunza vanhu.
Unonzwa varotaura kuti inini aisapoti Russia, iwe nhani wabvunzani, unosapota chi? A proper leader weZimbabwe must not side with any side. You must side with peace, side with unity, side with progress across, side with multilateralism. Tabataniza vanhu Russia yoregera kurwa neUkraine kwata kuti ndosvika kundava kusaidi ndokunonzikita pape. Don't be a pape.
Vatiwo nyika haifanirwe kuita chimugasungata chenyika yeRussia.
Don't be a pape. Be a person ano respect ama norms, a peace across the whole world. Kwata kusaidira aggression which is not acceptable.
Asi mutevedzeri wemushandi mukuru mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vati bato ravo harikanganwe chanhezviro nehope vachiti vanotsigira Russia sezvo yakabatsira Zimbabwe muhondo yemusununguko.
Okay, isu seZANU-PF tinoremekedza nekuwirirana neRussia nekuti kuti tiwane kuzvitonga vaita kuti vovachamisa vakwanisa nge vari kuchinoi nazvaranhasi vachitaura zvavanoda panguva yavanoda. Kuda kwebatsiro yatakawana kungava muzvombo netraining kubva kunyika yeRussia, tinomira neRussia nokuti sezvataurwa naPresident vaMnangagwa, isu Russia haina payakambobvira yambouya ikatsikirira munhu mutema mukati menyika yeZimbabwe. Russia haina musi wayakambouya ikatora upfumi weZimbabwe zvine mutsimba. Russia haina payakambouya ikatora mwana weZimbabwe ikamuita nhapwa mukati menyika yayo.
Asi vachipawo pfungwa dzavo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi mutandiri vati zviri kuitwa nekutaurwa navaMnangagwa pakudyidzana neRussia hazvina zvazvinobatsira nyika.
Interest yeZimbabwe kana kuti yatingati national interest yeZimbabwe haifaniri kuita sekuti chimukira mumakumbo kana munhu angosvika. Tofanira kunyasove neposition iri defined senyika kuti isu tinorileta nevanhu zvakaita sei, kwete nenhau yekungoti tasvika muteritori bavo asine na uye kuti tiku protect the bigger interest ya Zimbabwe. Kuti top position asei Zimbabwe in the global world. Kuti nika jete zino tuona osei. Amukoni kuti maenda mukano tita supporta kupindira kwenye muhondo ya Ukraine ku Russia. Mangwana mwone kwa mwina Amerika. Moda kutai watirisha mwari ya Amerika. Kema double speech atrikunzi baya kuti tinonzo wata aiso atisi enemy ya muna akadai atisi atinaru vengo nani nani tima friends ya vanu yesa ashigoni kudaru tofandra kuita chikuru pamberi the Zimbabwean interest.
Mumwe wechidiki apinda musangano wa nasi Muzari Abigail Jones vanoti vanetariro kuti mabasa achavepo vachamisa vakasarudzwa kutungamira nyika. Tapunda vachamisa kuti vachabuda musarudzo kana nhengo dzavo dzekublawayo dzakarambidzwa mukukwikwidza sezvakataurwa nedare repamusoro vakangopindura vachiti
tianaunza zvinofanira kutaurwa ine zvino tiri kuprepare kuti munhu wese azive kunofanira nekwasarudzo dzekutachena dzine mavotas dzine kubata kwakanaka vanhu vasingarambidzwi kukondesta kubva kuna nakasuwere kubva kunawo kublawayo munhu wese ngaave nekodzero dzokukondesta ndoshoko rati kutaura munyika muno zvokuda kuita zvechitsotsi zvokuda kubiridzira zvokuenda nepabekito unotalava
dare resupreme court riri kutarisira nemusi wechitatu kunzwa nyaya yekupikiswa kwemutongo wedare repamusoro pakurambidza nhengo dzeCCC 12 kukwikwidza musarudzo kuBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vange vari kubhinga uko vaparura zviri pamutemo kutanga kwekushanda kwemugodhi wemarasha wemuchesu.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vange vari kubhinga uko vakumikidza kushanda zviri pamutemo kwekambani inochera marasha inonzi Mucheso. Vachitaura pachiitiko ichi vaMnangagwa vati bhinga yainge yakasaririra kumashure asi iko zvino hurumende yavo iri kuunza budiriro munzvimbo iyi. VaMnangagwa vativo ZANU-PF inoita zvainovimbisa asi vakati vanopikisa vanongoita basa rekutaura siku nesikati. Vativo kambani iri kuchera marasha iyi inova yezvizvarwa zvekuBritain inofanirawo kuunza budiriro munharaunda. Vari kukwikwidza vakamirira ZANU-PF kubhinga North musarudzo dzedare paramende vakuda kwashe Mavhula Munsaka vatenderana navaMnangagwa kuti hurumende yavo yaunza budiriro mubhinga. Asi vari kukwikwidzawo musarudzo dzemiriri wedare paramende vaPrince Dube Kosibanda vebato rinopikisa Residents Coalition for Change vati hakuna zvine musoro zvaitwa neZANU-PF kubhinga.
Maini iyi haisi maini yakatanga 2017 ka. Iyi maini yakatanga mazuva amugabe. It has been there, I think now for close to 20 years. Because iyi maini yakastatwa, I think, kuna na 2015. And isusu tinotoziva mainvestors acho ari involved in that project. They've been in touch with us for a long time. So apana kana chaitwa ne Second Republic chatofanira kuti nhasi tipururudzive tita ano Second Republic yagona. And besides that, maini iyoyika of course yatanga kushanda imari dzemainvestors haisi mari ye Second Republic. Apana Second Republic chayati chainganzi kutiwo chayaita.
Nyanzvi dzinoona nezvemamiriro ekunze dziri kushora hadzo nyika dziri kuramba dzichichera marasha sezvo achinzi anosvibisa mweya wekufema nekukonzera kushanduka kwemamiriro ekunze.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Mutu Vatungamiri webato rinopikisa MDC vaDouglas Monzora vaparura nhasi gwaro regwara ravachatora vakakunda musarudzo kana kuti election manifesto. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Chinja vaitira kwayo ozoko.
Vachitaura pakuparurwa kwegwaro iri pamuzinde webato ravo weRichard Morgan Tsvangirai House muHarare, vaMonzora vati vane chivimbo chekuti vana veZimbabwe vachavavhotera kuti vatungamire nyika.
Chichavhoterwa nevana veZimbabwe havasi kuvhotera vengano, havasi kuvhotera vanhu vanotaura zvisina maturo. Vana veZimbabwe vari kuvhotera vanhu vanotaura zvido zvavo.
Mugwaro iri, bato reMDC rinoti vana vese kubva kuprimary kusvika kusekondari vachadzidza pachena. Rinotiwo vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro vachakwanisa kuwaniswa mari dzemagrants sezvaimboitika makare. Munyaya dzeutano, MDC inoti vana vese kusanganisira madzimai akazvitakura vachange vave kurapwa pachena, uyewo vachadzika mutemo wekuti vatungamiri vese vehurumende varapwe muno munyika kwete kunze kana varwara.
Hakuna zvemwana weZimbabwe achatadza kuenda kuchikoro nekuti vabereki vake varongo kana kuti vakafa kana kuti havana mari. SeMDC tiri kuti muzvipatara umu hamuna mishonga, madoctors ari kutibva nemanesi. Naizvozvo tiri kuti munhu wese weZimbabwe anofanira kurapwa kuchipatara mahara.
Mune zvekurima, vaMonzora vati vachapa varimi magwaro ekuti vakwanise kukwereta mari vachiashandisa sechibatiso kana kuti title deeds, ukuwo varimi ava vachitengeserwa fotereza nemutengo wakaderera.
Mitengo yefertilizer, mbeu nezvimwe zvinoshandiswa pakurima haichakwanisiki, haichagoneki nevanhu vakaita varombo. Naizvozvo takunga bhinda uko rekuti maprices efertilizer adzike. Hakuna bagi refertilizer richapfuura mutengo unoita $10.
Mutungamiri weMDC ashorawo danho rakatorwa nemataredzi mhosva avati anodyidzana nebato reZANU-PF rekudzivisa nhengo dzavo makumi masere nenomwe 87 kuti dzikwikwidze musarudzo dzegore rino dzichida kuva makanzura kana vamiriri mudare reparamende. Asi vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira varamba mashoko avaMonzora aya vachiti kutaura kuno vazhinji vave kutiza bato reMDC vachienda kuZANU-PF ravati bato revanhu.
Vamunangagwa munhu ari kuita mabasa akanaka mukati menyika yedu yeZimbabwe. Vanhu vanenge vachiona zviri kuitika, vachiona kuti mapato aya chavo kungotsoropodza nekutuka, asi iwo kundiso chaiwa hana. Ndosaka muchiona vanhu vari kuya kuZANU-PF vachiuya kuna vamunangagwa.
Vamwe mbuya vari nhengo yeMDCT vasina kuda kuti zita ravo rizivikanwe asi vachibva kuEpworth vauya paparurwa gwaro rekutsvaga rutsigiro rebato ravo vati vanovimba kuti nyika ino inoda utungamiri hwavaMonzora kuti idzokere pakubwinya kwayo kwekare.
Tinofanira kutidzokere bato redu nechikonzero rechekuti ibato rakasununguka rinotaura kuwani isingataurevasaka ndozvatinoona izvo.
Asi mutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaGift Ostalos Siziva vanoti kuparurwa kwegwaro iri hakuna zvakunochinja sezvo bato reMDCT risina zvekupa vana veZimbabwe.
Ava ane mazikoma weZANU-PF hapana chinozikanwa. Vanhu vamunovaziva kuti ndo vakaita assault democracy nekuita marecords avakaita mamembers of parliament nemacouncillors.
Nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika, vaGibson nyika dzino vanoti vaMonzora vaita chinhu chakanaka pakuparura gwaro iri.
Izvi zvaitwa neMDCT navaMonzora zvakakosha nekuti mune zvematongerwo enyika kana muine manifesto pachirungu zvinobetsera kuti vanhu vanokuvhoterai vanoona pfungwa dzenyu kuti makadzironga sei, zvimiro zvenyu sebato ndezvipi, uye kana zvinge zvadaro vanhu vochisara kuti zvakakosha here kuti tikusarudzei kana kuti tisakusarudzei.
Bato reMDCT raita bato rechitatu kuparura gwaro rakadai sezvo kwakatanga Zapu, kukauyawo vaSevia Kasukuwere avo vachiri kukwikwidza kudare reConstitutional Court kuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Iko zvino tochiuya kuno kuAmerica uko mumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaEthan Rosenzweig vaparura hurongwa hwemazuva matatu hwechirongwa cheMandela Washington Fellowship Summit kana kuti YALI muWashington DC nhasi. vechidiki kubva kunyika dzakawanda muAfrica vari muAmerica vanga vari muAmerica kwemavhiki matanhatu apfuura vachikwenenzvera unyanzvi hwavo mabasa avanoita. Kune vechidiki vakabva kuZimbabwe vanosvika makumi mana nevatatu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata rimwe gweta vari sachigaro Zimbabwe German Society vasimba Rashe Murondoti avo vari pakati pevechidiki vakabva kuZimbabwe vari muurongwa hweyale uhu.
Ini ndinonzi Simba Rashe Murondoti ndanga ndiri kuUniversity of Notre Dame kuSouth Bend, Indiana. Yali 2023, reganingoti yali chirongwa cheHurumende United States of America, chino support pane bazi reHurumende ravanoti Department of State. Vanoti unza kuno kuAmerica kuti tidzidze zvakasiyana siyana.
Saka imi zvidzidzo zvamanga muchiita zviri mubandiko ripi racho?
Ini ndanga ndichidzidza zvinoenderana nemabhizimusi yavanoti business and entrepreneurship track. Saka mavhiki 6 apfuura tanga tichifunda kubva kumabhizimusi ekuno kuAmerica.
Mungatipe here muenzaniso wemabhizimisi yamanga muchidzidza kubva kwaari?
Amazon, IBM, Capsim, Rocket Group of Companies nemamwe akawanda andisingakwanise kudoma nemazitao. Pandiri kudzokera kumusha ndane ruzivo rwandanga ndisina pandakauya.
Zvamadzidza zvikuru zvamunonongedzerai imi kuti ndichaenda nazvo kumusha ndezvipi?
Pane business leadership, ikosi inobatsira munhu anoda kuzonzi kana kuzviti mutungamiri, nekuti vanhu vobo utungamiri tinohuda mumabhizinesi mumabhizimusi, but kana usina kumbobvira waita munhu akurumawo nzeve kuti leadership chii, unogona kunetsekana. Saka isusu takadzidziswa zvakati wandei, zvinosanganisira yavanoti design thinking, inova iyo program inobatsira vanhu vari mumabhizimusi kuti vazive kugona kugadzira zvinhu zvinozotengwa nevanhu, because kazhinji mabhizimusi anongotengesera vanhu zvinhu zvavanofunga kuti vanhu vanoda. Asi zvakakosha kuti kana uchinge uri mubhizinesi upe munhu chinhu chaanoda. Saka design thinking ndozva yakatibatsira nazvo.
Gweta vari sachigaro weZimbabwe German Society vasimba Rashe Murondoti vari parunare muno muWashington DC naIvan Zininga weStudio 7. Aiwe mukuru wemauto anochengetedza mutungamiri wenyika kuNiger, General Abdurahmane Tichiani, avo vakapidigura hurumende yemutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum nemusi wechitatu vatotanga kuita misangano nemamwe makurukota ehurumende. Asi vanonziwo vari kusunga mamwe makurukota. Kupidigurwa kwehurumende uku kuri kushorwa neAfrican Union, United Nations pamwe nesangano reEuropean Union nehurumende yeAmerica. Mukuzeya nezvekupidigurwa kwehurumende uku, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, kuti tinzwe mafungiro avo.
Panyaya ichangobva mukuitika munyika yeNiger yokubvutwa kwemasimba ehurumende namauto, asi hari zvanyatsa kujeka pachine mhute yekuti chii chaizvo chakakonzeresa kuti mauto apidigure hurumende yava Mohamed Bazoum. Asi zvatakangoona zvimvari mvari ndezvekuti pane gurukota rezvemari raibvunziwa kuti ritsanangure kuti kunzvonzwa kwemari yehurumende kwakafamba sei. Kange yakapuwa tingati maawa anokwanisa makumi mana namasere, 48 hours. Asi aitsanangura zvainzi aizopfurwa nepfuti opondwa. na mauto yoya.
Sei tiri kuona ve mauto vemu Afrika vari kuwanikwa ivo vachipedigura urumende. Zvii zvirikunzi zvikonzero.
Akazvinoita sekuti mabatirwo aiitwa basa rehurumende nehurumende yakaketwa iyoyi akanga asiri kwawo. Tikangofungidzira kuti gunun'uno inobva ipabope iroro. Kuda kufamba nokufamba tichinyatsa kuziva kuti chaizvo kakava riri kubva papi.
Zvii zvingaitwe kuti tisaone zviri kuitika kunije uku zvichiitika zvakare munyika dzemuAfrika zvekutorwa kwemasimba nevechiuto.
Zvinoitika kuti hurumende ikaita uori munyika umu vanhu vanenge vachigunun'una zvozoita kuti iwo mauto ade kupidigura hurumende yacho nekuti zvizhinji zvinenge zvisingazikanwi noruzhinji dzimwe nyika kuti zvii zviri kumbonetsa munyika iyoyo. Saka nyaya yeutongi hwechiuto inenge yapararira kumusoro kweAfrica uku kuti izvo ndofunga kuti panoda kuti padzamisiwe kuti utongi hwavanhu hunge huchiitwa mujekerere nekuti utongi hukaita mujekerere kubvutswa kwesimba rehurumende namauto hakungoitwi nyore nyore zvachose. Pamwe hakutomboitiki nekuti simba ravanhu rinenge riri posi posi pakutungamirwa kwehurumende dzacho.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nekudyidzana kwenyika uye vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vachitaura naMarvelous Mhlanganyawo yewe Studio 7 vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti vanhu vanodarika zviuru gumi nezvipfumbamwe vari zvizvarwa zvemuSudan vakatiza vachienda kuSouth Sudan kubva zvatanga kurwisana hurumende yechiuto nemamwe mauto akaipandukira musi wa15 kubvumbi. Asi zvizvarwa zvemuSouth Sudan zvinosvika chiuru zana zvatizawo hondo kubva kuSudan zvichidzokera kunyika kwadzo. Vakawanda vari kutiza hondo ava vanoti havana zvekudya uye havasi kukwanisa kurapwa vakarwara. Rimwe dare remuRussia nhasi riri kutarisirwa kunzwa nyaya yemumwe mutungamiri webato rinopikisa vaVladimir Karamurza, avo vakabatwa nemhosva yekutengesa nyika kana kuti treason mushure mekunge vashora danho renyika iyi rekuedza kupamba Ukraine. Vakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri nemashanu. Asi vari kupikisa mutongo uyu. Vakabatsira kuti vasungwe vakatotemirwa zvirango neAmerica. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vanhu kuti vangwarire chirwere cheguvhudende kana kuzvimba kwedzimwe nhengo dzemuviri kana kuti henia sezvo chichigona kuisa upenyu hwavo munjodzi. Chirwere ichi chinokonzerwa nekuungana kwemafuta anenge ari mumuviri anogona kudunduvara panzvimbo inenge isina kunyatsosimba kana kuti inenge yaitwa operation. Kazhinji vane chirwere ichi vanonzwa kupiswa, kurwadziwa, kutadza kumedza nyongo uye kurwadziwa pachipfuva. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyadzi zveutano Dr. Josephat Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti chirwere ichi chinobata mazera ose uye vanoti denda iri rinogadzirika nekuvhiiwa chete.
Pakurapa kwehemia tinoona kuti kazhinji zhinji kana mwana chiri mudiki tinombomupa nguva yekuona kuti nekukura nekufamba kwenguva anoimprova zvakaita sei. Kana tikaona kuti achiimprova inokwanisa kuvharikawo, tikaona svika pa2 years dzisina kuvhara tokwanisa kumbomirawo tichiona kuti hombe zvakaita sei. Kana iri diki tomboipa nguva, tikasvika pa5 years dzisina kuvhara kazhinji zhinji hapana paichambokwanisa kuvhara, pane pakuda operation. Kurapa kwehenia idzese hakuna amwe murapiro ungaitwa henia, hakuna mapiritsi anopedza henia, hakuna mishonga inopedza henia, nangangaveri mishonga yechibhoi nangwe maheads hakuna akamboonekwa kuti anokwanisa kupedza henia.
Vaendera mberi vachitsanangura kuti chii chinonzi henia.
Henia chirwere chatinoona chinoafekta vanhu vese kubva kuvanhu vadiki kusvika kuvanhu vakuru. Chirwere chinowanza kukonzereswa nekuti panenge paita weakness kana kushaya simba, uya tinoti anterior abdominal wall kana kuti madziro edumbu anenge aita weak nokuda kwezvinhu zvakawanda zvinosiyana siyana zvokwanisa kukonzesa mumwe munhu anozvarwa akadaro. Yatinoona kuvana vadiki vamwe anozoitika maweakness aya nekukura, zvatinoona kuvanhu vanenge vachita kana masportary strainers vanhu vanotamba kana bhora nevamwewo zvinongoitikawo pasina kana chiri strainers vanenge vamboitawo.
Dr. Chiripanyanga vanoti denda iri rinofambawo nedzinza.
Satinokurudzira kuti vanhu ngavafasaite mastrainers activities kana especially uine risk yekuti uine henia, paine family history, kuzi tinoona kuti zvinofamba zvakaremura. Kana paine akamboita henia kudzidza kwenyu, mukoma, baba kana mai kana hanzvadzi, nokwanisa kukonzesa kuti uzoitawo henia pamberi apo.
Mashoko aya atsindwa naAmai Farisai Zimbisi avo vane nzvimbo mbiri dzakadunduvira nekuda kwechirwere ichi zvakakonzwa nemaoperation matatu avakaitwa kubva pavakazvara mwana kusisection muna 1982. Vati chiremba kavaudza kuti sezvo vakura vaikwanisa kurarama nedenda iri.
Henia yangu iri panzvimbo mbiri but dzakadziri around the umbilicus, anoti para umbilical. Saka pandakaitwa scan yekudiagnosa ndakaenda zvangu kuna dokta, then the doctor was saying nemazera enyu aya you can live with it but kana ikaramba ichiitisa maproblem then we will operate. Saka ndopa ndiri iko zvino.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Life Zembezi vatiwo kunyangwe vanasikana vachibatwawo nedenda iri, vanakomana ndivo vanonyanya kurwara nechirwere ichi.
Tinoziva kuti mabhora evana anogadzirwa mudumbu uye anozofamba achidzika vanozozvarwa mwana mabhora anenge panzvimbo yavo. Saka panzira iyoyo panogona kusara pasina kuvharika zvakanaka. Saka matumbu anozobuda kana kuti anozofamba nenzira iyoyo isina kuvharika achizonopinda mumabhora emwana yatinoti ma-inguinal hernias. Iwaya ari common zvakanyanya kuvana vechikomana.
Dr. Zambezi vaendera mberi vachitsanangura zvinoitika kana henia isina kurapwa.
Mahenia ikasakurumidzirwa kana kuti ikasarapwa, dzimwe nguva matumbu aya atambotaura nezvayo anogona kuzodzvanyidzirwa. Ari kuzama kubuda napo apa odzvanyidzirwa zvobva zvazoita kuti matumbu iwayo amonyani kana kuti anogona kutokuvara chaizvo. Ndopa munozoona mwana akuchema chaizvo kana kuti peni yacho yanyanyisisa. So henia inorapwa sei? Depending nekuti iri sevhiye zvakaita sei, mahenia anowanzorapwa neoperation.
Mukuzoedzawo kubatsira vane chirwere ichi, chipatara cheZimbabwe Assemblies of God Africa Zayoja chinonzi Mbuya Dorcas Hospital chiri kuna Masocha Ndlovu Wake Waterfalls muHarare chakaita chirongwa chekuvhenika vane dambudziko iri kubva musi wa25 Chikunguru kusvikira nhasi kuti varapwe pachena. Asi sangano reWorld Health Organization rinoti denda iri rikasabatwa nekurapwa rinogona kuvhiringidza kana kutouraya murwere, nokuti hura hunogona kumonana zvotadzisa kufamba kwechikafu zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.
Munawo dzemitambo tombotarisa zvabuda kumitambo yenetball iri kutambirwa kuCape Town, South Africa. Zimbabwe yakundwa mutambo wayo wechitatu wakatevedzana neBarbados 62-45. Mune mumwe mutambo Australia yakagumisira kusimudza mukombe uyu yakundawo Scotland 76-37. Tochienda kuAustralia neNew Zealand kuri kutambirwa mitambo yeWomen's Soccer World Cup. Nigeria yave nyika yekutanga muAfrica mumakundano egore rino kupinda muchikamu chechipiri mushure mekuita mangange 0-0 neIreland. Mune mumwe mitambo yatambwa nhasi Australia 4, Canada 0, Japan 4, Spain 0. Zambia iyo yatobuda mumakwikwi aya yakundawo Costa Rica 3-1. Vatiriri, musakanganwe kutera chirongwa chedu che Live Talk na 8 PM nasi, apo tiri kutarisa nyaye gadziriro yesarudzo dziri kuitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu kwa sara mazuva makumi maviri nematatu chete. Asi dzimwe nyaya dzichiri kumatare zvopakuti ZEC inonoke kujinda mapepa ekuvhotera kana kuti maballot papers. Tashuka kumagumo ichirongwa chedu cha nasi. Anokoneka ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Dr. Yamina Gitsube munaudze isindebele.